tati hapana information yati yanyatso taurwa zvakanaka neminister of mines vatsvane veZimbabwe status kuti diamond mining kana diamond production marange yakamira sei, kuti makambani so far aprodusa madiamonds yakamira sei since akatanga kushanda, uye kuti mari yatawana yakamira sei. Ndingati zvakakosha ndezvekuti hurumende yaifanirwa kunge ichitaurira vanhu kuti kambani imwe neimwe yakaprodusa madiamonds auwandu hwakati, heni pakawanikwa mari yakati. Izvozvo zvinhu zvakakosha kuti vanhu vanyatsoziva. Asi pari zvino hatisati tanyatsoona hedu kuti veminister of mines izvo vari kufunga. Asi chandingada kuti nditaure ndechekuti sezvamunenge makatomboverengawo munewspaper, tinongonzwa kuti minister of mines yakadzisa mamwe managers ekumakambani ari state owned ari kumarange vakaita kuti audit. Asi hatisati taona hedu kuti audit yacho yakamira sei, kuti zvakawanikwa muaudit iyoyo zvakamira sei. Ndandingangoti ndo mamwe maefforts anenge akaitwa neminister of mines, saka tichakangomirira kuti tione kuti audit iyoyo yakamira sei.
Asi pazvisungo zvekimberley, Zimbabwe haisungirwewo here kuti inge ichizivisa veruzhinji kuti yatengesa mangoda akawanda zvakadii? Zvinofamba sei?
Parugwaro rwekimberley process runonzi core document, chisungo chiripo ndechekuti nyika imwe naimwe inenge iri memba yekimberley process inosungirwa kupa report kukimberley process ichitsanangura kuti yakatengesa madiamonds akati neakati anenge akapiwa macertificates aya atinoti maexports then nemaimports. Saka that information ndiyo inozopuhwa kukimberley process pagore rega rega, vamwe vanoripota on a quarterly basis. Asi zvisingaiti kimberley process ndezvekuti itarise kuti kambani imwe naimwe yakaprodusa madiamonds akati